manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 12/2018 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanoti hurumende yeZimbabwe yazadzisa zvimwe zvezviri kukurudzirwa nehurumende yeAmerica kuti igadzirise kuitira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende zvibviswe. Monyori wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vanoti nyika iri kucherechedza zuva remagamba mangwana yakaremerwa nezvirango zveAmerica. Vanopikisa vebato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vanoti vachabatana nevana veZimbabwe mangwana mukucherechedza zuva remagamba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanoti hurumende yeZimbabwe yazadzisa zvimwe zvezviri kukurudzirwa nehurumende yeAmerica kuti igadzirise kuitira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende zvibviswe. Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi masikati vamoyo vati zvirango izvi zviri kukanganisa zvikuru vana veZimbabwe vose kwete vazvinonzi zvakanangana navo sezvinotaurwa neAmerica. Vatiwo zvirango izvi zvinoramba zviri chimhingamupinyi chikuru sezvo Zimbabwe iri nyika isingasungwe nemitemo yedzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakasaina kuwandudzwa kwemutemo weZidera nemusi wechina svondo rapera. Kuwandudzwa uku kuri kukurudzira Zimbabwe kuti igadzirise zvinhu munyaya dzezvekodzero dzevanhu nezvimwe kuitira kuti ikwanise kunge ichibvisirwa zvirango izvi.
The bill does, however, acknowledge some economic reforms already achieved and more which are in prospect.
Hurumende yeZimbabwe yazadzisa zvimwe zvezviri kukurudzirwa nehurumende yeAmerica kuti igadzirise pasi pezidera kuitira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vemuhurumende yedu zvibviswe.
Mashoko egurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo pavanga vachitaura nevatori venhau muHarare. Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe War Veterans Association vaVictor Matema Danda vanoti zvinorwadza kuti Zimbabwe iri kucherechedza zuva remagamba mangwana panguva iyo yakasungwa nezvirango zveAmerica. Ngatinzwei vachitaura pamusoro pezvirango izvi.
Mukurangarira nekuona kwemagamba kana vakagara pasi tichitaura chitiko chakadai, vari kuona America nedzimwe nyika dzinotsigira nyaya yemasanctions dzichiindirira mberi neagenda yadzakanga dzinayo tisati tawana kuzvitonga kuzere 1980. Ndichida kuti mutarise kuti America inogona kutaura kuti maelections haasi kufamba zvakanaka, zvaasiri free and fair and so forth, vachitaura zvavanotaura zvakawanda. Asi America yachoyo iri kukanganwa kuziva kuti zvairi kupanichira Zimbabwe ichiti hatisi kupractisa democracy. Foundation yedemocracy i-one man, one vote. Isu magamba atiri kurangarira nhasi aya, vanhu vakafa, America nedzimwe nyika dzichiramba kutipa kodzero ye-one man, one vote. Asi nhasi vari kuwedzera kutambura pamhuri yeZimbabwe vachiti pamaita maelections vamwe vanhu vaihoreswa chibage, vamwe vanhu vaizodii, redio dzaizotaura dzakadai dai, zvinhu zvatinoona sekuti ivo vangazoona sezvakakosha, asi hazvina kukosha kudarika kufa kwakaita vanakomana nevanasikana veZimbabwe vachifa nekuti America, Britain nedzimwe nyika dzairamba kutipa kodzero ye one man one vote.
Asika vamatema danda iwo America panyaya yezidhera yezvirango iyi vakaisa zviga zvavari kuti Zimbabwe yakangotedzera izvozvo vanobvisa zvirango. Chii chiri kuita kuti Zimbabwe isangotedzera zviri kudiwa?
Iyo zvoyoda kuti paive nezviga zvinotedzerwa zvainoda iyo. Yakaregereiwo kupa Rhodesia vana Smith zviga zvekuti isu tisununguke pasina kufa matutu nematutu evanhu. So kana takatarisa isusu hatisi kuona sekuti America inoda chinjonzi democracy muZimbabwe. Tiri kuona sekuti America inoda kuperpetuate kana kuti kusundidzira mberi nyaya yewhite supremacy. Maonero edu kana ari right, zvinoreva kuti kunyangwe kuvaka ukama kwatinenge tichida nedzimwe nyika dzevachena nevana vavo nemhuri dzavo dzinenge dziriko, tinopedzisira tisingachaoni kunaka nekubatsira kwazvo nemhaka yekuti tiri kusafa tichisafiswa nenyika dzinoda kuti tirarame zvadzakatanga kupraktiza izvo makore akawandisa tisati tasununguka. Tikakuridzira chimiro chadzinadzo in terms of economic prosperity munyika dzavo, vachisveta simba, vachitora upfumi hwedu, vachida nahwo kunovaka pfuma dzavo. Idzodzo pfuma idzodzo ndo dzavaakushandisa manje kuti taakupai masanctions, tangai mari dzaredhiyo makadai, maobservers itai akadai, itai akadai. Tarisai ukama hwahuna Mugabe neAmerica. Isu tikati new dispensation, Mugabe anga ari wrong. Asi kana America ikasagadzirisa chimiro nemafungiro ayo, ikapedzisira yosvika kuti vanhu veAfrica kana kuti vanhu vane mamwe maonero vapedzisire voona sekuti zvinoitwa zvaiitwa naMugabe zviya ndo zvinotoda varungu vacho vese, nemhaka yekuti pawanatsa vanokurova mbama, pawakanganisa mbama imwe chete. Saka kuti tichaona manje kuti chazvinotibetsera chaicho topedzisira tisingachaoni.
Vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vari parunare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Vana veZimbabwe mangwana vari kucherechedza zuva remagamba akafira nyika muhondo yerusununguko. Mutauriri webato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vaJacob Mafume vanoti bato ravo richabatana nevana veZimbabwe mukucherechedza zuva iri kunyanga hazvo nyika isati yanyatsowana kusununguka kwakarwirwa nevana veZimbabwe vakarasikirwa neupenyu hwavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro pezuva remagamba.
Zororo remagamba izororo rakakosha. Pakateuka ropa zhinji kuti vazhinji veruZimbabwe vange vachigara vari murusununguke vachiita one man one vote, tichigara zvakanaka munyika yedu yechipikirwa. Saka izuva ratinokoshesa, tinokoshesa basa rakaitwa nemagamba kuti tiwane independence. Tinokoshesavo ndio hirosi yekutanga gamba redu redemokrasi Morgan Tsvangirai rashaika, iro rakazorumbidzwa nenyika yese rashaika. Tinokoshesavo kushanda kwakaitwa navaTsvangirai vachitiraya kuti vange vari mugwara rokuzadzikisa zvakafira vana vechidiki vakawanda veZimbabwe, kuti ruzhinji rweZimbabwe runge ruchizvitonga, runge ruchigara munyika yechipikirwa zvakanaka.
Tinoonawo kuti iro zororo remagamba iri rakabatanawo nezororo remauto. Munotiwo nemabatirwo ari kuitwa zvinhu kana mabasa nemauto, tichiona zvakaitika musi wa 1 August tichipindawo zvakare munguva yezororo remauto iroti.
Tinotarisira kuti mauto munguva yatichange tichitarisa zuva ravo vachazvitarisa, vachazvipenengura, vachazviongorora maitiro avo kuti vaone kuti mauto basa ravo nderekuchengetedza ruzhinji rweZimbabwe. kana uri uto uchiona uchitendekera futi kumuzvaro womuZimbabwe, woziva kuti wakuunza ngozi munyika, wakuunza mhepo dzakaipa munyika. Nyika haibudiriri kana tichiteura ropa rimwe chete. Nyika inobudirira kana tichichengetedza ropa renyika, tichichengetedza zvizvarwa zveZimbabwe. Tinotarisira kuti mauto achange achikumbira ruregerero pane zvavakaita, achange achizvitarisa kuti vange vachidzokera mukubatana nevanhu, vange vachidzokera mukudefenda vanhu, vange vachidzokera kuita zvinhu zvinovaka musha, kwete zvinhu zvinopinza ngozi mumusha. Ngozi idzodzi ndidzo dzinoita kuti ikonomi yedu isafamba, ndidzo dzinoita kuti nyika zvinhu zvese zvatinenge tichitraya zvinge zvichiramba, nokuti kunenge kune vamwe vari kuchema misobisiku nesikati nemhosva dzatakavaparira.
Imiwo sebato rinopikisa, muchabatanawo here nemhemberero dzee dzichiitwawo dzichitungamirwa nehurumende?
Isusu titange tichichema hedu tiri kwakasiyana-siyana. Iko zvino tiri mushishi rokuita mabasa akasiyana-siyana, kune makoti kesi nezvimwe zvakadaro. Saka nguva yekuungana inogona kushayikwa, asi tichange tichirangarira magamba muhana dzedu, tichange tichiongorora mafambiro emauto muhana dzedu, tichange tichibatana nenyika pazororo iri kuti tinge tichitarisa mumwoyo medu, tichikumbira kuti maZimbabweans atarise mumwoyo yavo, vange vachikwanisa kubudisa vachinamatira nyika kuti nyika ikomborerwe.
Mutauriri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vaJacob Mafume vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutauriri wemutungamiri wemubatanidzwa MDC Alliance vaNelson Chamisa vankululeko Sivanda vanoti mubatanidzwa wavo vakakwanisa kuendesa mapepa avo kudare reConstitutional Court panguva inobvumidzwa nemutemo, kwete zviri kutaurwa mapepa nhau zvikuru yehurumende zvekuti vakanonoka kuenda kumatare vachipikisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vasivanda vanoti MDC Alliance yakakwidza nyunyuto dzayo kumatare sezvo vaine umbo hwakakwana unoratidza kuti vakabiridzirwa, uye mutungamiri wavo vaNelson Chamisa ndo vakakunda musarudzo zvine mutsindo, kwete vaEmmerson Mnangagwa sezvakataurwa neboka reZimbabwe Electoral Commission. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navasivanda pamusoro penyaya iyi.
Tarziya iri kuvhunduka kakuti kana vakatarisa umbowo hwatinahwozoratidza kuti aiwa ka result rakananta najustice Chigumba nderekungofungidzira here, vangotaura zvavanoda. Saka vakuta kutsvaga zvavanogona kuti nyaya isaende kumatare kuti vaendere mberi vachingodaro zvisiri pamutemo. Kasi chingwari ndechekuti mapepa takaendesa nguva iripo musi weFriday zviri pachena kuti President Mnangagwa vanga variko, vaifanirwa kunga vari kubasa nokuti vanoshanda ka. Tikaendesa mapepa aya kubasa kwavo kwavanoshanda. Zveadhiresis hazvinei zvine basa ndezvekuti mapepa apuhwa kumunhu anofanirwa kunge achizoya kukoti kana achiresponda kuafidavit. Naizvozvo chiri pachena ndechekuti kungotya kuri kungoita zano, asi hazvirevi kuti zvinhu zvese zvinongoitika nekuti ivo vari kutya sei.
Saka makatarisira kuti nyaya yenyu iyi ichanzwikwa rini uyezve kuti zvingatore nguva yakareba sei?
Tarisiro yedu ndeyekuti musi weFriday vhiki riri kuuya tichawana maresponses anenge achibva kumarespondents, kuburikidza zvikurusa President declared ED Mnangagwa nezek vaChigumba nachief elections officer. Then tozomirira kuti after that tochimirira date richaiswa within 14 days richibva kumajustices edu vachitaura kuti vachagara pasi rini nyaya yechitongo.
Tomboti zvinhu hazvina kufamba sezvamuri kufungira, chii chinozoitika kuMDC Alliance?
Pachirungu vanoti iwo numbers don't like. Isusu taenda kukoti takabata manumbers, tichiti manumbers aya haasi kufamba. 4+10 haisi 40/14. Naizvozvo manumber asingagone kunyepa, hatifunge kuti tingatadze kubudirira pakutaura nemajustices kuti aiwa ka honai ka 4+4/14. Tofunga kuti tichabudirira, hapana tarisiro yekuti taita problem yakanzi hamusikuona here kuti Zaro yava kutoshupika nekuti manumbers haasi kunyatsobatika haasi kunyatsobuda zvakanaka tava kutoedza kutsvaga zvimwe zvekuti tingaite sei kuti nyaya isapinde mudariro inyaya yekuti chero Zano chaiyo zvairi kuita nhasi taona kuti Zano yabhiliva yazoona kuti aiwa zvesarudzo yakaitwa nezvakataura navachigumba hazvizei chokwadi saka vachiita zvavari kuita
tichitarisa kuti nhasi ndorangariri zuva ranga richifanira kugadzwa vamunangagwa vatsigiri venyu vemdc alliance vari kuzvitambira sei uyezve vachamisa pari zvino vari kupi vari kuitei
haonaika purezidendi elekutamisa vamukira kuchechi semagariro wavanoita mazuva ese vakanonamata vachinamatira nyika vakazogara pasi vachitarisa kuti nyika iri papi vachitarisa nyaya dzekuti vanovumba gavhmendi yavo zvakamira sei nokuti munoziva kuti kamunguva shoma vanofanirwa kunga vaane government in place inoita run maishi zvenyika tichigadzisa nyaya dzekuti tione kuti nyika inobudirira munoziva kakuti purezidendi chamisa vakataura nyaya dzavo dzemaspageti road vakataura nyaya dzavo dzemabullet train tinoda kuti vashande and vari kushanda in advance kumeka shuwa kuti zvinhu zvavo zvinenge zviri redhi pavanozogadzwa tapedza nyaya dzekucot
vanga vari mutauriri wemutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa vankululeko suvanda vachitaura namavhelas muhlanganya uye westudio 7 vari muharare
basa redu nderekukudzai imi vateereri zviri kuitika muzimbabwe zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu chestudio 7 kanawoo kutiudza zviri kuitika munharaunda dzamunogara kana paine zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu kanawo zvakaitika muupenyu hwenyu shandisai mukana uno pastudio 7 apo munotaura makasununguka zivai kuti chirongwa chestudio 7 ndechenyu imi vateereri nokudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu tinodawo kuti muzive kuti pastudio 7 hatikurudzire kutukana kunyombana kana kutaura mashoko anokonzeresa ruvengo munyika munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo pastudio 7 kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira tumirai tsambambozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona kustudio 7 at voanews.com studio ine kanamba 7 at voanews.com munokwanisa kutitumira WhatsApp kana text message panhamba dzinoti 1-202-465-0318 tinodzokorera zvakare nhamba dzedu idzi 1-202-465-0318 munokwanisawo kutishanyira paFacebook page yedu yeVOA Shona tinokurudzira kuti mutifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona
zvinotomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 kuti tinzwe zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinokugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki apo patinokurukura nevechidiki vanosimudza mureza nenzira dzakasiyana-siyana. Ini ndini Mike Hove, ndiri muWashington DC. Nhasi muchirongwa tiri kudunhure masvingo apo patiri kukurukura navaGodfrey Kurawone, umwe wechidiki akabudirira musarudzo dzekutsvaga kansela. Ngatiende kwavari kutinzwe zvizere. VaKurawone, ndinokugamuchirai muchirongwa, makadenyu?
Ndofara, makadenyu kuma Mike.
Aiwa, tiripo. Right, vakuraone regai ntange nekutora mukana uyu kuti nditi makorokoto nekubudirira kwamakaita musarudzo dzabva kupfuura idzi.
Aiwa tinotenda.
Nhasi muchirongwa mukoma takatarisira kukurukura nezve kampeni yenyu pamaitsvaga rutsigiro. Uyezve tobatawo nyaya yekuti sezvo murimi vakabudirira munhu wese anogara munharaunda yenyu anofanira kutarisira kuti Councillor Kuraone achavaitire. Totanga panyaya iyoyo yekampeni pamaifamba-famba muchitsvaga rutsigiro vanhu vamaitaura navo vanga vane maonero akaita sei nemamiriro ezvinhu mudunhu renyu?
Pataitsvaga rutsigiro mumasvingo risponse yatawana kuvagari yaifadza chose. Waitoona kuti vanhu vari kugamuchira kampeni especially yedu isusu inobva kuMDC Alliance waiona nekufara kwavo nokugamuchirai magamuchiro avaita ndoaita kuti uone zvisuwa vanhu vari kufadzwa nekampeni yedu apa kugamuchirwa ndinodaira kuti tagamuchirwa zvaifadza chose nezvainakidza nezvaipa hope.
Handiri kukunzwa pawaitaura nevanhu waivavimbisa kuti uchavaitirei uyezve nemaondero ako sezvo wakabudirira pasarudzo idzi unofungidzira here kuti uchakwanisa kuitira zvese zvawakavimbisa munhu wese anogara mudunhu rako?
Ishiro yangu kuti zvandingagona kuimbisa vanhu zvese ndenge ndichizvikona, asi ndinodaira kuti muchaona kuti nemamiriro akaita upfumi hwedu mamiriro akaita ekonomi yedu zvimwe zvichangogumira zvichiva zvirongwa zvichitadza kuimplimendeka nekuti kuda munyika hamuna mari. Asi shiro yangu kuti patinotanga iko zvino kusvika patichapedza zvandingaimbisa vagari zvese ndinge ndazvikwanisa, asi ndichazama nepandinogona napo kuti zvandingavaimbisa zvese ndinge ndichikwanisa kuzviita.
Tiudzeiwo mukoma kuti vanhu makavavimbisa kuti muchavaitirei.
Chekutanga ndakaimbisa vagari kuti mvura yavo iri kudhura kubhadhara, isusu patinopinda tagona kuti vanhu vachigona kubhadhara mabills asoenya kukwira vagone kubhadhara zvaanokwanisa. Takaimbisa vagari kuti aiwa tichagona kuti rijusi yekuvharirwa kuvhura kwavanoita tiibudise chirongwa chinonzi payment plan chokuti vanotaurirana nekanzuro yavo havachavharirwi mvura chivacho chinhu chikuru chokuikwa nevanhu muguta zvai ndo zvinhu zvikuru zvandakaimbisa vanhu izvozvo. Asi takaimbisawo zvimwe kuti aiwa munharaunda yedu hamuna chipatara tuda tikanzo inge chiisa chipatara munharaunda yatinogara munharaunda yatinogara hamuna community hall kuti kanzo inge chiisawo vhiziti community hall munharaunda yatinogara anga ndovimbiso dzandikapa vagari vemuwadi mangu.
Right, sezvo muri pachirongwa chevechidiki ndiudzeiwo munyika vechidiki vakawanda vari kuchema chema vachiti aiwa hapana chiri kuitika munyika chiri kuvafadza, mabasa hakuna, kesha hakuna, chiri kuvafadza hapana. Pane zvamakatarisira kuitira vechidiki remudunhu remasvingo here chichavapa mukana kuti vazisimudze upenyu hwavo?
Zveshuwa vechidiki kuchema kwavo kunogamuchirwa nokuti zviro kwazvo hakuna mabasa, hakuna chekubata, hakuna chavangaita. Asi ndinodaira kuti tine maprojects amwe akanga takaita line up kuti kana tange tapinda tigone kuitirawo vechidiki. Hatigoni tinge tivaendesa vese kumabasa sezvo ndichiona kuti yai mabasa is a national disaster, is a national problem, is a national crisis. Saka isu semakanzuro hatisi kurarama munyika yedu toga, tikuraramawo munyika yezimbabwe isina mabasa. Asi isuwo tega patinogona napo kuti tinge tikuitisawo chimene chiyero icho tinogone kuwana zvekubata.
Tipewo mashoko enyu ekupedzisira vakuraone ekupa vagari vemudunhu renyu.
Vagari vemudunhu mangu ndoti nguva yamaelections yakapfuura, nguva yekurovana yakapfuura, nekutyana yakapfuura. Tapedza maelections takuda kunangana nedevelopment, ngatibatanei tivape musha wedu, ngatibatanei tiite zvinhu chimwe chete. Ndo mashoko angu kuvagari.
Haiwa vakuraone, tafara zvikuru nekuva nesu pachirongwa chedu chevechidiki. Tinotenda zvikuru nekutigamuchira mukoma. Muve nezuva rakanaka. Aiwa vadiwa vateereri, ndinokutendai nekupinda muchirongwa. Tosangana zvakare svondo rinouya. Anokuonekai nemufaro ndini Mike Hove. Murara zvakanaka.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iye zvino tomboenda kuna Praxidus Jeremiah westudio 7 kuti tinzwe hurukuro yaakaita namufundisi Faith Nyagato vekereke United Methodist Church.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba rangu,
simba rangu,
Jesu simba rangu, munondipa simba.
Ndakugamuchirai muchirongwa chedu chanhasi apo tinokurukura nezvechitendero. Ari kukuchingamidzai ndiPraxidus Jeremiah. Nhasi unowu muchirongwa taita rombo rakanaka rekusangana namufundisi Faith Nyagato vekereke reUnited Methodist. Tinokugamuchirai muchirongwa.
Tinoda kutenda Mwari nechechi iyi.
Sei muchiti munofarira kereke iyi?
Kuti ndizoda Mwari nekuzoodhenewa kuti ndisvike pandaari panapa zvakaburikidza nechechi yeUnited Methodist ndinoida. Ndakaenda ndakura ndaane vana vashanu kuenda kuchikoro. Ndikaita mudzimai ari kufunda nevana vakaenzana nevana vangu. asinda kwaona kubata kwa Mwari. Mwari hawana age. Kana wada kushanda ni wana kushanda niwe. Mashure mezo ndaka prezi shukuro changu ndika wadeni wa 2002. Tuda kutenda Mwari kuti shakafamba shakanaka kutika pangwa ini.
Chii chaizu chinombo kusimbi sai pakutenda kwenye.
Chino chinondi simbi sa pakutenda kwangu. Kune vesiri ya rinomba kuna Proverbs chapter 3 verse 4 and 5. Ndinoida mchirungu inoti trust in the Lord. And lean not on your own understanding, but acknowledge him. In his ways, he will make it through. Iyo yo ya, ndo ino inda mzasime upenyu wangu kuti. Aungo nukura rama, uchiwimba nesha unu ziwa iwezi. Tinezunu zakawanda shatino ziwa, shatino gona, shatino ita. Bati mkura rama mwenyeka, kunyanya mwenyeka, zeku nzeku dai, unuda kuimba na Jehovah. Ndiye cheta anoku simuza, and ndiye anoku gonera. Ndiye cheta anoziwa remangwa na rako. Ukawimba ne mari, pane paino guma. Ukawimba ne dzidzo, dani PhD. But ya ina shahino basira kana ndichi, ndisinga wimbi na Jehovah. So tila kutenda mwari kuti mujese shandineita, jinozi wakuti kuwimba na Jehovah. Ndo no yangu, mujese shandicha bata vili mwenyeka ini. Tila kutenda mwari. Gaindi pezire nekuna mata, kuti mwari wati basire, kuti patino wimba na Jehovah, mujese shandineita. Pana hari kutuona, pana hari kufamba nesu, iyeye ukawimba naye. Anofamba newe kusvika paaka kuimbisa. Pana hapo mari paaka gadzira munhu kuti apa ndopa unosvika. Kuti aungo pasvika wega, unosvika nekuti wawimba.
Chitipenderai nemunamata.
Ndoda kutenda imwari nekunaka kwenyasha dzenyu. Ndoda kutenda ine kubata kwenyu muupenyu hwevanhu. Kunyanya muupenyu hwevana sikana vakanga vasichinhu nezuro asi makatiita tivo vanhu. Tinokutendai mwari shoko renyu rochitiwimba na Jehovah. Muzvinhu zvese tibatsirei mwari kuimba na Jehovah. Kuimba nemi, patino simu zavana, patino shanda, patino enda kumabasa, patino garamu hama zedu, patino sangana nezvinorema, nepese patino sangana nezvinhu zvatisinga goni kuturikira. Tibatsirei kuzoimba nemi, nekuti mimi ndimi nhoo yedu, ndimi dombo redu, ndimi patakawezwa. Ndataura kuna Jeremiah kuti ndakakonzera vanhu kuti vabude munyika yavaiveri vachienda kuBhabhironi, chikonzero makanga mine plani. Tinonamata masikati anaya. Makakonzera mwari kuti tibve munyika yekwedu kuti tiuye kunyika yeAmerica nedzimwe nzvimbo kwatinogara. Imi motaura mushoko renyu kuti namatirai nzvimbo kwamugere kuti painokomborerwa nemi mugokomborerwawo. Tinonamata mwari munzvimbo dzinogara vana venyu kwatakagara sevatorwa komborerai nzvimbo idzodzo. Tinonamata zvekwatakabva imimi munoziva munosika vanhu muchisa maboundaries kuti tigaremo. Makatiita vana veZimbabwe tinokutendai kutiita wemo. Chibatsirai nyika yekwedu muikomborere nekuizarurira zvakanaka zvamakaigadzirira. Tinayo nhoroondo, tinayo upfumi hwamakagadzira munyika yedu. Tinonamata kuti husimudzwe nemi. Tinonamatira muzvikoro, tinonamatira hutano, tinonamatira mabasa ese maministries ese muZimbabwe. Kana dzimwe nyika dzakasimudzwa muri mwari wasina favor nevamwe vanhu munotida zvakaenzana. Tinonamata mwari tikomborerei serudzi. Mugosimudza vana vedu, mugosimudza vatungamiri vedu, mugosimudza zvamakadyara. Tinozviziva kuti Zimbabwe ndiro godzero renyika yeAfrica kusimudzwa zvikuru. Tinonamata panguva ino kuti zvamakadyara izvozvo zvive sechivimbiso sekuda kwenyu. Mazviita baba kuti pamukana uno wekuti nditaure nenyika yekwandakabva. Mugotikomborera tiri munyika dzino kwatiri. Makati mune plani baba. Gare gare todzokera kunyika yekwedu tibatsire kuti tigova vakomborero. Makazvita mwari kutiita vana Josepha panguva ino. Asi tichadzokera kunyika yekwedu taane zvizhinji zvamakatigadzirira. Tanamata tichikutendai kuti muri mwari vanonzwa minamato. Muri mwari vanorangarira. Tirangarirewo senyika baba. Tirangarirewo sevana venyu. Tirangarirei baba muzvese zvatinogona kutiitira muupenyu. Zita renyu Jesu rikudzwe. Kana imimi masimudza Zimbabwe semasimudzira makaita dzimwe nyika. Zita renyu rinokudzwa. Tanamata Jesu tichikutendai kuti mupiwe mbiri kubva panguva ino. Nekusingaperi. Amen.
Mange makateerera kuchirongwa apo tinokurukura nezvechitendero. Kuva dzedu ndodzadyana. Chiregai timirire pano kwanhasi. Ave kukuonekai ndiPraxidis Jeremiah.
Tinotenda Praxidis. Kambo katinoshandisa muchirongwa ichi Jesu isimba rango kanobva kuchikwata Christlike Choir. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Guru kutari zvokwidzana nedzimwe nyika vasibusiso mweya vanoti hurumende yeZimbabwe yazadzisa zvimwezvo zviri kukurudzirwa nehurumende yeAmerica kuti ibvise zvirango. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gibbs Dube.